Away for the latest on COVID-19.
Mangwanani akanaka vatereri, tino sangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 22 Gumiguru October 2021. Makacherera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reCross Border Traders Association of Zimbabwe rinoti mari yemuchero yave kubhadhariswa kudivi reZimbabwe, vachitizve vamwe vatyairi vave kutadza kumira pamuganhu weZimbabwe neSouth Africa. Sangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa rinokurudzira hurumende kuti ione kuti nyaya dzeuhori dzose dzibatwe zvakanaka pakuongororwa nekuferefetwa kwadzo kubva pekutanga. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wesangano revanorarama nekutenga nekutengesa zvinhu kuSouth Africa, reCross Border Traders Association of Zimbabwe, vaDennis Juru, vanoti nyaya yemari yemutero yave kubhadhariswa kudivi reZimbabwe uye vamwe vatyairi vave kutadza kumira pamuganhu weZimbabwe neSouth Africa zvave kupa kuti vanhu vapedze mazuva anodarika vhiki rimwe chete vari pabhodha. Pane kukandirana nyoka menyu panyaya iyi sezvo munyori mukuru webazi rezvekuburitswa kwemashoko Vanik Mangwana vakanyora padande mutande ravo kuti South Africa ndiyo iri kudya manonoko, asi veSouth Africa vachiti iZimbabwe. Kambani yakavaka imwe nzvimbo yekuyambukira pabhodha apa yatanga kubatira vatyairi mari dzemitero, izvo ichaita kwemakore gumi nemanomwe anotevera semuripo isati yapa Zimbabwe nzvimbo iyi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaJuru.
Hongu ichokwadi, zvina zvinamira mushe pamuganhu weHeadbridge unove panosangana South Africa neZimbabwe, uroi ndiwo wega muganhu unofambwa nemotokari unosanganisa South Africa neZimbabwe.
Chii chiri kukonzera kuti zvinhu zvinetse?
Chiri kuitika ndechekuti magonyeti anotakura zvinhu ndiwo akamanikidzana zvisingaite zvokuti mutsara wacho uri kufamba zvokutosvika kumakiromita anotosvika 15 chaiwo pasina muganhu. Dambudziko riri kuzere mbere kuti kune vamwe vanezenge vafunga zvokuti regai tiende kumberi mberi uko, ivavo ndovari kuzokonzesa matambudziko sekuti kwavanenge vachienda nako ikoko vanenge vakunosangana nemotokari dzinenge dzichibva uko, zvobva zvakonzera kuti vange vachitarisana nemota dziri kubva uko. Apa pasina pekuti vanokwanisa kuti vatyore vagone kudzokera kwavabva kana kuti vadzokere panzvimbo yavambe yevari. Saka ndo zviri kuitika pamuganhu uyu, asi chiri kukonzera izvozvo inyaya yekuti kumuganhu kurutivi rweZimbabwe kwaita dambudziko rekuti kuri kuvakwa.
Mungatsanangura ipapo here?
Zvakuri kuvakwa vapedza havo, asi kune zvinhu zvitsva zvako zvinosanganisira muripo pagonyeti rimwe chete kungaitewo mazana mairi negumi remadhora ekuAmerica uri kudiwa pagonyeti rimwe chete rinenge richipinda munyika yeZimbabwe. Kuchitiwo ayo magonyeti anotakura zvakapfurukidza mwero avanotipa chirungu maabnormal loads, iwayo ari kunzi ange achibhadharawo mari ingaite iyo mazana matatu nemakumi matanhatu nemashanu emadhora ekuAmerica, zvinenge zvakatyamadza kuti ko mweya wechina mweya waregioni wabhetiko munyika inongove muAfrica kunyanya iri musadhizi munomu. Saka vanhu vese vakatyamara nazvo, vanga vasina kuzvitambira kuti ndo zviripo, vanga vasina kugadzirira kuti zvitoita saizvozvo. Saka nokudaro vana kunge vapa vatyairi vavo mari idzodzo. Rimwe dambudziko guru riripo nderekuti nyika yeZimbabwe iri kushanda nenzira yakasiyana nenyika yeSouth Africa, sekuti nyika yeSouth Africa upfumi hwayo hwakagara zvakanaka zvekuti munhu unokwanisa kunge uchingosvika uchiveza negwati rako rekubhengi uchiripa. Asi kunyika yeZimbabwe tinoona kuti ivo vari kutoda mari yekunze kwenyika yavanoona nemaziso, vari kutoda makwati avanoona nemaziso. Havasi kuda kuti munhu anga achiripa nemakwati ekuti zvazonzi zvinozonge zvichigovanwa nemuchadenga vatingati mabeni transfer vachirungu, kana kuti munhu anga achishandisa iwo makadhi ekubhengi wayo.
Asi tinenge tambonzwa Zimbabwe 1 ichiti vaNick Mangwana vachinyora padandemutande retwitter kuti kuSouth Africa ndo kune dambudziko hazvinei neZimbabwe.
Hongu, vanotaura izvozvo vachiudza vanhu vasingazive mashandiro anoita pamigano yedzinyika. Pamugano wedzinyika ukaona kunenge kuine mutsara kusiko kune dambudziko, kune dambudziko ndekunenge kuchiendwa. Zvakangofanana kuti tichipinda mumwena, mutsarawo unge uri mumwena, unenge uri kunze kwemwena tichida kupinda mumwena. Saka uchiko uchida kupinda munyika yeZimbabwe, ukaita matambudziko ekupinda munyika yeZimbabwe, mutsara wenyu unowanikwa uri munyika yeSouth Africa. Kana kuSouth Africa kuchipindika zvakanaka vanhu vachibva kuZimbabwe, mutsara houwane kuZimbabwe, unowana pasina mutsara. Asi pakaita matambudziko kuSouth Africa, mutsara unowanawo uchitambanuka uchipinda munyika yeZimbabwe.
Saka vanhu vari kupedza nguva yakareba sei vari pabhodha apa?
Hazvina nguva yekuti yakareba zvakadii, sekuti zvimwe zvinhu zvinongori kana zvangotanga kuitika. Sanike zvandataura izvozvi kuti pakangopindawo mutyairi anenge angopindwa nemeya waregioni wekuti regai ndidarike mutsara, zvakutoreva kuti zvinhu zvese zvinenge zvavharana, zvinhu zvese zvinobva zvangomira. Naizvozvo hakuna nguva yatinganyatsa kuti inguva yakati, asi tiri kuona kuti kune vamwe vatyairi vari mumutsara vane mazuva akatowanda chaizvo angatoita kana manomwe vari ipapo. Saka hatongoti kubva kumazuva mashanu kusvika mazuva manomwe ndo zvatingatarisira izvo, asi hapana nguva yatingati aiwa nguva yakati chai chaiyo.
Mutungamiri wesangano reCross Border Traders Association of Zimbabwe vaDennis Juru. Sangano rinorwisa nyaya dzeuori kuchamhembe kweAfrica reAnti-Corruption Trust of Southern Africa riri kukurudzira hurumende kuti ione kuti nyaya dzeuori dzose dzibatwe zvakanaka pakuongororwa nokuferefetwa kwadzo kubva pekutanga, richiti mhosva dzeuori dziri kuraswa nematare edzimhosva pamusoro pekushayikwa kweumbowo hwakakwana dzawandisa. Mukuru anoona nezvokufambiswa kwemabasa musangano iri vaAlois Chaumba vanoti mapurisa anoferefeta nyaya idzi kubva pekutanga vanofanirwa kutevedzera nzira dzose dzinodiwa kuitira kuti vachuchusi vasazowana dambudziko rekushaya umbowo hwakakwana. VaChaumba vati zvizvarwa zveZimbabwe ndizvo zviri kurasikirwa pose panotadza kubatwa vanoita zveuori, vachiti mwedzi unooga vanhu vakarasikirwa nemamiriyoni nemamiriyoni emadhora ekuAmerica mushure mokutadza kuferefetwa zvakakwana mhosva dzakaita seidzo dzaipomerwa vaIgnatius Chombo, vaObedaya Moyo pamwe nevashandi vaviri veNetpam.
Kuraswa kwaitwa nyaya iyi uyezve kuwanikwa vashandi vairi vaishandira sangano reNetpam vasina mhosva zvinotevedzera kuraswa kwakaitwa nyaya iyi uyezve kwaimbwa mukuru gurukota rezveutano, zvoreva kuti hurumende kana kuti nyika ndiyo yakarasikirwa nemari nekuda kweuori ihwohwo. Chatinoona kana kudzidza panyaya yakadai ndechekuti nyaya dzeuori hadzinyatsosimbiswa kana kuti kubatwa kwadzo kunobatwa zvinhuwo nyekenyeke kuitira kuti vanhu vasazowanikwe vaine mhosva pekupedzisira. Saka tinokurudzira chaizvo kuti hurumende ngainyaro ngaive nechidokwa dokwa chekupedza nyaya yeuori nokuti chikupedzisira vanhu veZimbabwe ndo vanenge vachitambudzika kana kurasikirwa neupenyu kuda kwehuori.
Munotya here kuti ndipo patoperera nyaya iyi?
Kana pasina mataro matano anotorwa nevanhu veZimbabwe kuti kodzero dzavo dzimiririwe, uku ndiko kupera kunenge kwatiita nyaya. Handiyo nyaya yoga inopera yapera nemaperero akafanana neiwaya, nokuti hurumende ine tsika yekungobata isati yanyatsoongorora kuti chii chakanyatsoparwa ndiana ane mhosva. Asi apa tinofunga kuti vana veZimbabwe kuburikidza nemasangano akazvimirira rega vacharamba vachiedza kuona kuti nyaya iyi itangwe kuferefero pekutanga, nokuti nenguva yatiri ino yeCOVID-19 mari yakarasikirwa nenyika yakawanda, hazvingamboregi kuti vanhu vakadai vamuvanguro vane mari iyoyo.
Imi sesangano rinorwisa zveuori, pane zvamuchaita here pamusoro penyaya iyi?
Isu sesangano rinorwisa nyaya dzeuori, chatinoita isusu kuedza kukurudzira hurumende nemapato anomirira vagari kuti vazive kodzero dzavo pamusoro pezvingaitwe kuti uori hupere. Uyezve tinokurudzirawo zvakare hurumende kuti zvatiri kugara ichingoipa kuti ngaiite a strong political will to fight corruption. Nyaya yekungoti achibata pameso iyi inouraya nyika.
Avo vange vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa, vaAlois Chaumba, vari parunhare kuHarare neStudio 7. Vagari vekwaMutare vane maonero akasiyana-siyana panyaya yedenda reCOVID-19, kubayiwa nhomba pamwe nekuti nyika yofamba mberi sei panguva ino. Mutori wedu wenhau Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
Mumwe mugari wemaMutare vaLovejoy Munesu vanoti denda iri harisati rapera, saka vanhu vanosungirwa kuramba vakangwarira kusvika nguva yakwana apo zvinozoonekwa nekuderera kweuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi.
Kuti titi lockdown yapera tingakasikita pathat judgment because of temperatures, because chirwere ichoshanda nematemperatures, saka chinogona kungoraisa futi according nematemperatures etinenge tinawo panguva yacho, saka zvinenge zvichizoonekwa nekufamba kwenguva kuti zviri kuita here kuti tiende kulockdown kana kuti tomboramba tine level tichimbofamba tiri palevel yatiri maererano nesituation yetinenge tinayo for this moment.
Mumwe mugari wemuhobha usiva nomini ngangu vanoti vakabayiwa Jackson renhomba yeCOVID-19 uye vanoti vakarasikirwa nehama uye neshamwari dzakawanda kubva kudenda iri. Vanoti nguva zhinji vakashaya vainge vabva kunzvimbo dzinenge dzakaunganwa dzakaita semandrofu, michato nezvimwe, uko mikana yekutapuriranwa kwechirwere ichi inenge iri pamusoro zvakanyanya.
Vaccinatewa takavaccinatewa hama zveshuwa dzakashayika dziriko dzakati wandei. Chikonzero changa chiri chekuti ukatoenda kuhospital kwacho wanotosvika kuti ai COVID, wakutovharirwa muchi, wakuenda pa-quarantine whatever they call it, wotovharirwa. Hama dzakashayika dzakati wandei nenyaya yeCOVID.
Vanelson Musabayana vanoti vanofungidzira kuti vakambobatwa nechirwere cheCOVID-19 asi vakazvirapa vari kumba kwavo vachishandisa dzimwe nzira.
Padenda ririko iri reCOVID tiri kuzvidzivirira nekuita mask up, social distance, nekushandisawo mamwe maremedi echibhoyi atinoshandisawo kunatira, tichishandisa mazumbani. Takaona zviri zvinhu zvinotibatsira chaizvo panyaya yeCOVID iyoyi. Nekuti seini hangu handina kunotestwa hangu, but pane marwarira andakarira masymptoms andakaona kuti masymptoms aya inenge COVID, saka ndaingoshandisa zumbani iroro kunatira mvura kustima nemvura iya inopisa. Ndakaona zviri zvinhu zvakandibatsira chaizvo.
amai Virginia Muzongi au anogara kwachigodora kumabazuwa kweguta remtare vanoti kuvepo kwe lockdown hakunyanyo kubatsira chinhu asi kuchengetedzwa kwemitemo inechekuita nedenda recovid-19 ndiko kukanyanya kukosha amai ava vanoti kuramba vanhu vari panguva ye lockdown kuna vatadzisa kuita choviri
lockdown isusationi ichibatsira ba chinobatsira kuteedzere mitemo yakadai nekuvaccinatewa nekuteedzera mitemo yekushandisa mamaski izvozvi nekuteedzawo mitemo yekungozvichengetedzawo kuzvichengeta nekuchengeta vamwe nekuita utsanana ndozvatinoona zvinobatsira nekuti izvozvi zvika kuti titi lockdown irambe iripo zvinogona kumisa mabasa karegera basa torarama nei ipapo saka hama dziri kudzenedzakafa asi izvozvi isusu vapenyu tiripo tinenge tichida kufanira kuteedzera mutemo wacho unodiwa utsanana iwoone zvese zviri kudiwa nekubayirwa majekiseni pajekiseni rekutanga asi zvakanzi panodikana rechiti saka ndorandira kuzoenda konzwa kuti
ndakamirira studio 7 mamutare ndini Lloyd Moyo.
Zvichakadaro bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere checovid-19 munyika uye vamwe vanhu makumi mashanu nevatatu 53 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana matanhatu ane makumi matanhatu nevaviri 4,662 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi matatu nezviviri zvine mazana mashanu nemakumi mana 132,540 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri ane makumi mashanu nechimwe zvine mazana mana ane makumi matanhatu nevatanhatu 3,251,466 vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana mashanu ane gumi nezvinomwe zvine mazana matanhatu ane makumi mashanu nevatatu 2,517,653 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tarisa zvirimu mapepa nau anasi. Mu Newsday, ofisi ya High Commissioner for Human Rights Commission inokoka vane chekuita nezvakafambirwa nenhumwa yeUnited Nations kuZimbabwe amai Alena Dohan kuti vazivise hofisi yavo kana vaine zvavanoda kutaura nenhumwa iyi. Nemusi wemuvhuro wapfuura hurumende yakabudisa gwaro rairatidza kuti amai Dohan vachangosangana nemakurukota ehurumende nevakuru vemapazi ayo kwete vemasangano akazvimiririra kana vemapato anopikisa. MuNewsday makare umwe wevakuru vebato rinopikisa muSouth Africa vamusi Maimane vaudza SADC kuti ipindire mune zviri kuitika muZimbabwe mushure mokurwisa kwakaitwa mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa nevanhu vanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato reZANU-PF. Nevhenyuro yeZBC inoti panotyirwa kuti vana vechikoro vazhinji pachikoro cheNashville muGweru vanofungidzirwa kuva vakabatwa nechirwere checovid-19. Nepfenyuro iyi inoti varayiridzi vari kuvanza nyaya iyi asi mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe Dr. Takafira Joe vaudza Studio 7 kuti hurumende yakadzika mutemo wekuti hapana murairidzi anofanirwa kutaura pamusoro pezviri kuitika muzvikoro maererano nechirwere ichi. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pastudio apo ndobabata muromo mukomana ati mameseji anoverengwa ndeMBC ezana averengwe. Vana mukomajonga havavhuri maaudio enyu vachiiselekta kuti iri ndeMBC, iri ndeZANU-PF. Maaudio anotopinda akawanda. Nogonesa audio every day but igotadza kuverengwa. Saka izvokuti kwai kuselekta kana kudii? No. Ndobabata futi muromo vamonzora. Vamonzora vari kuti izvoni. My election inga kanzure. Mune shuwa shuwa mwanzura ni shurukiti kama Zimbabwe na Ameri Zimbabwe mwenye kutu my election inga kanzure. Shurukiti kama siku shuona. Mwudu watu mnanga kwa rampa haripa kachi gara ndiji. Izi chitambura. Imu chila ni wano enji puwa mari na wa idi mchila ni mwurudze ni mwuribo. Mwakuni inga kanzure. Paka itase. Matambure shurukiti. Echiri kushuira kuona mwana wako achigeza achindawa chikuru chache checho. Tiri kunze kwenyika chishandira vana asi muri pakuti ma election nga kanzure nokuda kwe muchezo ndee imi nai mari makanyarara
rode hurumende yedu yatorerutsirwa pakuti muno South Africa ndidi ne Zimbabwe embassy iri muno takwanisa kuti vanhu timhanye tichienda kuZimbabwe embassy ikoko yatigadzirira muma yatira kuti tikwanise kuwana magwaro edu ekufambisa tiri muno South Africa like tikaenda kuembassy then votiendesera maforms edu then mapepa edu magwaredi chaonera kuZimbabwe embassy maybe zvingabatsira nekuti vana veZimbabwe vatambura vari muno South Africa nenyaya yekuti vari kutsvagawo mapepa ekufambisa.
PaStudio 7 inini ndotawo Obet ndiri kuSouth Africa kupenda nyaya inotaura wana vamonzora navakomichi vavo hatozviziva kuti chokwadi chinongoripo vari kungorwa nebato reMDC Alliance kuri uraya chete havangagoni kutaura zvedialogu. Mwonzora asati amboinda muelection akawina hakuna munhu anomuziva. Munhu unongoziva mapasi rese rino ndichamisa. Saka izvezvo hapana zvamogwara zvinozviziva zvinongovapo. One maelection vakamisa kino vari kuda kumisa futi maelection. Isi chitambura rigere mudondo iye vachingotaura dialogu dialogu wanda dialogu ipi vasingazikamwe ndiani unovaziva vana komichi vavo. Vaingozikamwa vachina vachamisa vakakona vakanita utengesi hwavo vari kubato rweZANU-PF. Tozviziva vaita utengesi vachigutsa matumbo avo zvose zvavangotaura ose ava manyepo awa ekuda kufikisa chamisa chete tinozviziva.
Hoka huori hunobudiswa nohunofumurwa muZANU-PF nhaye wehama yangu Sandawana Chinge Churu chitaura katinzwe. Unotiwo kudini nazvo? Kana uri munhu unofarira jikerere, uri munhu unofarira zvakanaka, tauraka. Unoti kudini? Uori unoitika, unobuditsiwa, unoitwa navakuru vakuru muhurumende. Taura katinzve nokutika. Nyaya haisiri pakutukana kana pakutsoropodza ZANU-PF kana pakutsoropodza MDC, MDCT kana MDC Alliance. Inyaya yokuudzana chokwadi, kwete nhau dzinoshandukurwa sehembe dzichitaurwa kusere kwadzo dzichisiyiwa zvaitika.
Mangwanani paStudio 7, ini ndinonzi Comrade One Way Chimurenga, ndiri kuno kuJoburg. Munhu wese ari kuti ngaapinde, mukomana ngaapinde. Tarirai mapurisa, mupurisa uyo kumandarweni ari kuti ngaapinde mukomana. Kana masoja izvi ari kuti ngaapinde, zvinhu zvakaoma. Saka munhu wese ari kuti zvinhu zvakaoma ngaachipinda mukomana. Asi tiri kuti vari kuno kuna vaJoburg nenzvimbo dzose dziri muno muJoburg, ana Durban, Cape Town, Botswana. Dzokerai munorejista kuvhota kudai musokupedzisira musokuvhota muchiputisa munhu muchipinza mukomana. Saka mukomana tiri kuti ngaapinde haga nokuti pana purezidendi Mnangagwa zvaramba vakonewa.
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazu enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Kunyange hazvo hurumende yeCuba ichivambunyikidza zvakaipisisa vanorwira kodzero dzevanhu muCuba vakazvipira kusunungura nyika iyi kubva muhudzvanyiriri. Kubva musi wa 11 chikunguru, zviuru nezviuru zvevanhu mumaguta emuCuba anopfuura 12 vakapinda mumigwagwa murunyararo vachida kodzero dzavo nerusununguko rwavo. Asi mauto nemapurisa eCuba akavarwisa akamisa kuratidzira uku uye akasunga mazana nemazana evanhu vakange vaungana vachiratidzira murunyararo. Vazhinji vairatidzira pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu vakasungwa vakaendeswa kujeri mushure mukutongwa nenzira isina kururama. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reCubalex rinoti kubva muna gunyana vanhu vanoita chiuru nemakumi matanhatu nevasere kusanganisa vana vasati vabva zera vakavharirwa mumajeri. Vamwe vakabuda musungwa uhu vanotaura pamusoro pekurohwa, vamwe vasingabvumidzwi kutaura nevanhu uye vamwe vakangovharirwa pasina mhosva dzavakapomerwa. Vachuchusi vehurumende vanoda kuti wese akasungirwa kuratidzira murunyararo uku avharirwe mumajeri kwemakore ari pakati pematanhatu negumi nemaviri. Mugwaro ravakatumira kusangano reUnited Nations, gurukota reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, vaAntony Blinken vakasimbisa kuti vanhu nehurumende dzose pasi pano vanosungirwa kuchengetedza kodzero dzevanhu vose, vachiti zvinokosha kuti vanhu vose pasi pano vashore kudzvanyirirwa kwevanhu nekusungwa kwevanoratidzira muCuba uye kuti varwire kusunungurwa kweavo vakavharirwa mumajeri vasina mhosva dzavakapara, pamwe chete nokutsigira chido chevanhu veCuba kuti vasarudze voga ramangwana ravo. VaBlinken vanokurudzira hurumende yeCuba, iyo irivo nhengo yekanzuro yeUnited Nations inoona nezvekodzero dzevanhu, kuti isimudzire kodzero dzevanhu nekupa vanhu veCuba rusununguko sezviri mugwaro rekodzero dzevanhu reUniversal Declaration on Human Rights. VaBlinken vanoti vanhu veCuba vanofanirwa kupiwa mukana wekusununguka kuita zvavanoda vachitaura zvido zvavo vasingatyi kumbunyikidzwa kana kusungwa. America inoti icharamba ichitsigira vanhu veCuba pamwe nekuona kuti Cuba inorangwa pose painochikora kodzero dzevanhu. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Maaverengerwa neni Tanonoka Wande weStudio 7.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reCross Border Traders Association of Zimbabwe rinoti mari yemutero yave kubhadhariswa kudivi reZimbabwe uye vamwe vatyairi vave kutadza kumira pamuganhu weZimbabwe neSouth Africa. Sangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa rinokurudzira hurumende kuti ione kuti nyaya dzeuhori dzose dzibatwe zvakanaka pakuongororwa nokuferefetwa kwadzo kubva pekutanga. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri mu Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.